Nuna hizi takabu dapa msangano wakaitu wapa WhatsApp ni sangano re social economic action for transformation and humanity kana kutiset uyu wakapini wanevanu kazi waka wanda mungwe waka tarisa na nedambu ziko iri mshare vimbae chese wakati wasikana wa shinji waka remara wanita za kuenda kushukoro kana nguwa ya wei kutemi rayashika nekuti wanige wasina ziteko sekusha andisa izi
atikuwa nisi kuwa na mare kutumitinga mapizi maruwa mwana sikana kana asvika panguva yekutevera hachaendi kuchikoro saka nyaya yemasedentary pedzi iyi isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa rini
vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko
taindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection vogona kupedzisira vachirwara nemacondition akaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tinda inenge ichibva mumachira iwawo
mukuru webasa musangano reset amai tendai mafuka vati zvakabuda musangano uyu zvinosiririsa uye vakurudzira hurumende kuti ipe madzimai akaremara zvipfeko izvi pachena
musangano rinorudza kodzero dzemadzimai takarwadziwa zvikuru ndakadzimbikana nezvakabuda musangano dambudziko rokusanganikwa naro kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo tinokurudzira hurumende kuti iite zvirongwa zvekutsvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva
asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mubazi rezvekugadzirana zvakanaka kwevanhu munyika dr christine peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena
tinoshanda takabatana neministry of women affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanirana neinonzi period company
dr peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi
tinoshandisa iye inonzi women rights based approach tisarisa kodzero dzavo tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reinstitute of community development kana kuti icod muzvare vongai tinarwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera
saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo zvakangofanana nemumanharaunda iwayo masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dziine vana vakaremara
madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuamerica zvichikwira hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika asi vakaremara vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.